Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu chikumi 21 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano revanotengesera mumigwagwa razivisa mapurisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira muHarare. Mapazi akasiyana-siyana muhurumende nedare reparamende vari kumusangano wezvekumira kwakaita kunze kuGermany. Tichaunzawa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira vanotengesera mumigwagwa reSurvival Vendors Union of Zimbabwe rinoti nezuro rakazivisa mapurisa nezveurongwa hwenhengo dzaro hwekuda kuratidzira musi wa10 chikunguru dzichinyunyuta nemabatirwo adzinoitwa dziri kuitwa nemutemo mubasa radzo. Mutauriri wesangano iri vaEmmanuel Kwamira vanoti mapurisa atambira tsamba yavo zvakanaka chose uye avimbisa kuvapa mhinduro nekukasika. Vakwamira vanoti vachanosiya gwaro renyunyuto kudare reparamende pamwe nekumahofisi egurukota rezvekutongwa kwematunhu iro rinoti vari kushungurudzwa nemapurisa ekanzuru pamwe neZRP pavanenge vachiita basa. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kumapurisa pamusoro penyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navakwamira.
Tasvitsa tsamba yedu kumapurisa nekunyunyuta mabatirwo atiri kuitwa mukati memugwagwa. Vokutengesa matirikutamba kuti tiwane mararamiro nekuti nyika yachona yaoma yakuda vanhu vanenge vachizvishandira. Saka isu semasangano remavhenda tiri kuti isusu tatora tsamba yedu tikanyora tiyakanangana nekuti tivazivisi kuti tichange tichifamba mukati mumugwagwa tichimacha kubva pamaofisi edu muna Julius Nyerere panamba 43 topinda muna Rizende Road tobva tatedza Robert Mugabe tosvika pana 40 totena tokudzana 40 tozofamba naNelson Mandela kusvika papalamendi tichiendesawo zvinyinyiso zvedu zvekuti sezvo iri nyika yakaoma taida hurumende chaipindire mukati menyaya dzacho isiye vanhu vashande vararame nokuti zvezimbavha dzawanda zvakanyanya nokuda kwekukonzerako kumhanyiswa kwavari kuita rekuteriwa zvino.
Muri kutarisira kuratidzira riini uye nguvai?
Musi wa10 July tichatanga na11 kubva pakona Julius Nyerere na Bank Street pana Rizende panokwirirwa malifti kuairport.
Chii chihombe chamuri kunyanyonyunyuta nacho? Nekuti tinoona kuti vazhinji venyu vanotengesera migwagwa muHararo nemamwe maguta vanenge vachinzi vari kuita izvi zviri kunze kwemutemo.
Takaenda kukanzuro tikati tipei nzvimbo dzokuti tishandire tisapera tichimhanyisana zvatiri kuita. Kanzuro haina nzvimbo dzokupa vanhu. Vakatiendai kucoca-cola munoinvestigeta. Tikainvestigeta coca-cola kuya tikadzoka neripoti tikavapa tirati onai tozivipo maland barons akabata nzvimbo tipenzo zvokuti tishandire. Saka naizvozvo vakangotiziya asi vari kuramba vachingomhanyisa vanhu murodhi. Tikati isusu zviri nani sezvo supaconstitution yedu ichibvumirira kuti tiproteste atine zvinyuto. Tine zvinyuto zvokuti hurumende idzoke iongorore kuti izvo vakati kuti vanhu vabve murodhi vanhu vorarama sei, tomirira kubatana ngunzi here kana toita sei, zvichabva kwavari kuti vachatiudza toita sei tapedza kuvapawo magwaro edu.
Vamuri kunyanyonangana nawo mukuratidzirawo mundiani? Nekuti imi muri kushandisa nzvimbo dzekanzuro asi ndiri kunzwa muri kuti muda kuenda kuparlamendi.
Tine chinyinyuto chekuti tida kunanga nekuparlamendi. Parlamendi iongorore mitemo yedu yetsamba dzatichavanyorera zvokuti mavhenda havasi vapari vemhosva sezvo vati vaibata vovasunga vovaisa masero zvekuri kunzi mutemo wakagadzirwa kubva kuparlamendi. Saka parliament inenge ine petition yayo. Then tine iri kuenda kugovernment. Kadidi government tichireva kune avo maministers anenge akapuwa zvinzvimbo. Zvakanangana na minister wenoka government. Saka ndo vatinoda kuti vanoona tsamba yavo, ndo vachataurira nekanzuro yavo, vapedza kutaurira nekanzuro vozotiudza. Musi watechinzi kuparliament wacho tichida kunge tiripo panodiscussa nyaya yedu. Vatipo kana kuti tinge tirimo muparliament tichibvunzawo mubvunzo kuna minister takamirawo takamirira mazenzi.
Avo vanga vari mutauriri wesangano revanotengesera mumigwagwa reSurvival Vendors Union of Zimbabwe vaEmmanuel Kwamira vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mapazi akasiyana-siyana muhurumende nedare reparamende vari kumusangano wezvamamiriro ekunze kuGermany. Musangano uyo unonzi Bonn Climate Change Conference uri kuedza kutsvaga nzira dzekuti nyika dzepasi rino dzidzikise hutsi hunosvibisa mweya unofemwa nevanhu kana kuti green gas emissions. Kusakadziriswa kwemweya uyu kunonzi nenyanzvi kwai kukanganisa mamiriro ekunze. Izvi zviri kupa kuti nyika dzakaita seZimbabwe dziite mafashanu emvura uye madutu mpengo emepo akaita saCyclone Idai. Mukuziya nezvemusangano uyo wakatanga musi wa17 uchizopera musi wa27 mwedzi uno, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze mubazi rezvekurima vaLawrence Mashungu.
Musangano watiri kuita kuGermany Climate Change Conference. This is a conference inoitwa each and every year around May, June, sometimes in April. And this is a conference which is there to prepare for the main climate change conference inoitwa muna December. Because each and every year, nyika dzese dzapasi pano dzinoita musangano wegore uya unonzi muchirungu COP. COP zvinenge zvichingoreva conference of the parties. So pa conference of the parties apa nyika dzese dzinenge dzichitaurirana kuti toita sei pamusoro pekugadzirisa zvinoitika pamusoro peclimate change.
Ndezvipi mungape muenzaniso?
Zvingava adaptation nemitigation. Saka pakati pegore tisati taenda muna December for the main conference tinosangana zvakare tichidzeya dzimwe nyaya dzinozopera muna December. Ikoko ndo kunekwa kuzoitwa ma decisions anozonyoreranwa kana pasi kuti nyika dzatenderana nazvakati. Saka panguva dzinedzi tiri yatingati mid session conference yetinoita muna June. Then muna December ndo petinozoenda ku San Diego ku Chile kunenge kune COP 25 inoitwa ikoko. Saka awa ma preparations atrikita kuno ku Germany ku Bonn.
Ko ndiani ane vakamirira Zimbabwe pamusangano?
Right. Nyika yega yega pamusangano ye United Nations Framework Convention on Climate Change. Nyika yoga yoga ine wavanoti a focal person. Sa isusu munyika medu tine vanonzi Mr. Washington Jakarta. Ndofunga munogara muchivanzwa zvakanyanya vachitaura pamusoro pezveclimate change pamanewspaper kana pamaradio. Saka ivavo vanonzi Mr. Jakarta ndiwo director veclimate change management department muZimbabwe. Vanova ivozve vakati miririra muZimbabwe ku United Nations Framework Convention on Climate Change. Saka ndio vanotungamirira chikwata chiri kuno asi pari zvino tine vanhu vakati wandei vangangosvika kudarika kana gumi navaviri. Tine vanhu variko vari ku Department of Climate Change. Tine vamwezve vanobva ku Parliament of Zimbabwe. Tine vanobva ku Ministry of Finance. Tine vanobva ku Forestry Commission. Sezvo munoziva tine vanobva futi ku ma departments akawanda wanda because isusu tiri ku agriculture tine ma departments akawanda arimo tine vamwezve vanobva kuna departments akawanda
ko sei kune vanhu vakawanda kubva kumapazi akasiyana siyana kudai
sezvo munongoziva kuti climate change ino affecta kana kuti haina kungova an issue ye environment chete asi inobata bata makawanda kungava ku energy ndofunga makaona mazuva apera kwakaitika cyclone dai chinhu chatarisina kumbogara takatarisira so pane nyaya dzefinance dzinenge dziriko pane nyaya dzezveutano pane nyaya dzezvekurimwa pane nyaya dzetingati kana dzeinfrastructure kana dzamagetsi saka seZimbabwe tinoratidza kuti tinomiramira zvakanyanya nemhaka yekuti vamiriri vedu pachinhu ichi tinenge takati wandei kudarika vamwe vanobva kunyika dzichiri kubudirira dzakaita seZimbabwe asi isusu tinoratidza kuti tine vamiriri vakawanda zvikuru.
Nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze mubazi rezvekurima vaLorenz Mashungu vange vari parunhare kuBonn kuGermany naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mapepanhau anhasi. Zimbabwe Independent rinoti hurumende iri kugadzirira kutora zvisiri pamutemo purazi riri kumazowe revaimbove gurukota rezvedzidzo yepamusorosoro muzvinafundo Jonathan Moyo. Mudaily News mune nyaya yava Nelson Chamisa avo vakadoma makurukota ebato ravo. Mudaily News nekare paramende yasheedza gurukota rezveutano vaObadiah Moyo, gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi negurukota rezvezvirimwa vaParents Shiri kuti vazopindura mibvunzo pamusoro pezviri kunetsa mumapazi avo. MuHerald mune nyaya yegurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaBig Matiza vachiti vachasunga vashandi vanoona nezvekukodzera kufamba mumigwagwa kwemotikari kana kuti VID vanoita zveuori mukupa vanhu marezenisi ekuchaira motikari. MuChronicle mune nyaya yembavha dzanga dziine zvombo dzamisa motikari yekambani yeLobels muHarare dzikatiza nechingwa chinoita marofu mazana mashanu. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Vashamarari veStudio 7 muri kutaura naBrian Baloyi. Tangotiwo nditaure panyaya yeavo vanoramba vachingotaura nenyaya yezvirango zvakatemerwa nyika yedu yeZimbabwe vachiti zviri kukonzerwa neMDC. Ndinoti udununu chaihwo hwakasangana neupenzi. Zvinhu zvingori izi zvinongotaurwa panyaya yezvirango kuti tiremekedzai kodzero dzevanhu, asi unoona mangwana chaivo vanhu vachiratidzira vanofuma vachituma masoja tende munopfuura vanhu. Munhu angotaura kuti hurumende yakanganisapo, unoona mangwana vachituma masiyai woendai munouraya munhu. Saka nyika yedu yakaoma, iri kutungamirirwa nevanhu vasingazivi zvavari kuita, madofo chaiwo chaiwo. Nongoti nerimwe zuva tichasunungurwa nyika yedu yeZimbabwe. Mwari vari kuzviona, hakuna chisina magumo, zvese zvichapfuura nokuti moswera zvakanaka.
Mangwanani akanaka. Vashamarari veStudio 7 vateereri vose, ini ndinokahlamadzwa nevanhu vezana ava kuti nharo dzavanoita handioni dzichivaka nyika. Nharo dzavanadzidzi vanoita nharo zvokuti kana chiri chinhu chitema vanga kuitira nharo chikainzi ndechewhite. Nharo dzavo dzakaipa, dzinomira zvakanaka. Iye zvanoramba yakapikirwa tikanzi masanctions ari kukonzerwa neminda yakatogwa, asi vachingoudzwa pachino kuti no, remekedzai kodzero dzevanhu. Vasoja vakafuura vanhu muna Augusti zvikaonekwa nenyika dzose, asi vanoramba vachiita nharo vachingoti inyaya yekuti MDC ndeyakanokuvira masanctions, asi havasi kuremekedza kodzero dzevanhu.
Mamuka sei vashamarari veStudio 7. uyu munhu anonzi Porusi Ngazi andioni mufungwa make makaita zvakanaka. Ndiani munhu ungatiza musoja muzhira ngosangana nemusoja mutauni wobva wamutiza? Kutora kuti iye ari kutoramba kuti kwakapfurwa vanhu asi achiziva kuti kwakapfurwa vanhu. Kwakapfurwa vanhu zvinozikanwa.
Makadizo nyamushamarari. Zita ndoitwa Ivan V, ndiri kuno kuSouth Africa. Edwe, ndachikumbirawo kuti vakuru vezanupf vatibatirawo masirias. Ndachikumbirawo kuti vatibatirawo masirias because zvinhu zviri kuitika nhoroondo dzavanotsanangura vakapuwa mukana wekuvhura muromo ka hazvisi kufambirana. Tiri kukumbira kuti tiitewo sevanhu vakuru vanditika, uye tinyarane tive nemwoyo wetsitsi wekuziva kuti kune vamwe vana vamwe vanhu vane ramangwana ravakatarisira, kwete kungoziva kutenga micheka nemazambia chete ekudhirowa mapikicha evanhu vanotadza kutunga.
Maskoro sekumhuri Zimbabwe neStudio 7, tinotendai nekuti panhau dzechokwadi tatanzwa nekunyepirwa kumana nevamwe vanhu vanozvitiriisi tinotonga nyika. MuZimbabwe mwanga mune rusununguko rwavanotaura kuti tine makodzero dzevanhu, dai Studio 7 ichitifinyira iri muZimbabwe. Asi tinotondwa nhau dzechokwadi kubva munyika medu matinova matiki here tichidzinzirwa nemanyepinuro ekune dzimwe nyika? Zvinoitawo here izvi zvako mana? Kufa kwakaita vanhu musi wa1 August zvakatora masvondo kuti titange kubuda paZBC pachinyepwa futi nhamba yevanhu vakafa. Asi zvinei zvinhu takasununguka munyika kutozvinzwa neStudio 7 nedzimwe SABC dzekuSouth Africa kuti zvii zviri kuitika munyika mauri, asi mune muchinzi nyika ine rusununguko. Zvinoitawo here amwana zviri kuti vanhu varuma? Anongodawo kutaura zvako nechekuti mhuri yeZimbabwe chiregedzo yaikuita zvetoitoi munofana nekupfurwa karasikirwa navanhu vakawanda. Ikonomi ndeichaita toitoi, nevanhu vakamuisa pachigaro muNangagwa ndo vachamubvisa vanhu vamasoja. Shamba isusu vanhu zvedu tinongofira mahara akamana tikaziya mhuri dziri nherera idzi. Ndeti kwamufera ndiri paSouth Africa.
Makadii vashamarari veStudio 7? Asi makazvitarisa sepurezidhendi redii ratoti muNangagwa rimborione njere reri? Nekuti zvinhu zvanoita izvi hatisi kutomboona kuti nyika iri kuenda nekupi, iye zvino vana vatiri kuzvara, iye zvino hapana kana chinhu chiri kumbobuda, kana muzvikoro vana havasi kudzidza nekuda kwenhamo yemari, iye zvino bhuku 1 rakuita $15. Saka apo mabasa acho haasi kuwanikwa. Handizivi kuti tinosvika kupi naye munhu uyu. Ndo zvinokomupa kugara nemasikavha nekunopisa nekunopisa. Ndini Patrick Musipa pandiri paShurugwa.
Makadiko vakuru veStudio 7, ini ndinoitwa Magodo, ndiri kuno kuChipinge kwaChipangai. Nawo irefrigis shuwa tinogara navo kudhuze kwedu, but pane zvinotishamisa kumarefreji avekuno. Pane zvirimo utano, zvinhu zvinotinetsa, utano hwavo uchakamira zvakanaka, but kudai hurumende yaikwanisa kuvapawo zvibhorani nekuti mvura ishoma murefreji skembu mutongogara. Mvura ishoma, mateleti amataura paStudio 7 ndakamanzwa nezuru mashoma. Mvura unoona pamuchibhorani kana kuti pamugodhi 1 vachiita laini yekuchera mvura kubva makuseni kusvika zuva ravira usiku vachichera mvura nokuda kwemuchibhorani chimwe chinonga chakavandirwa. Ndaikukumbira zvangu kuvakuru veStudio 7 kuti vehurumende musvitso audio yangu kuti vainzwe kuti zvibhorani murefreji kembu zvishoma, zvinocherwa nevanhu vanokwanisa kusvika almost 2,000. Munoona zvibhorani zviviri, chiona pa2,000 matepi haasi kubuda mvura mugodhi yacho, mvura ishoma. Ndoti zvitaiwo Studio 7. Ndini wenyu baba vaenegi Magodo kuChipinge.
Avo vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokukoka kuti muchitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinokumbirazve kuti musatuka vamwe uye tinokumbira tinokurudzirawo kuti avo vanoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka vatitumirewo pfungwa dzavo. PaFacebook pedu, pa Facebook page pedu ndiri kutandarana takunda Gerald Homwe, Robert Muchandiani, Godfrey Mutsvangwa naStan Matamba nadzo. Chef Chef kumarondera uko wakadini hako, tinotenda nemameseji ako naSister Sara Mazengera. Presa Nathan ari kuseka akembavha dzashandisa zvombo kubatshingwa muHarare. Zvinhu zvavo mazvinhu zvavo mavedwe. Tobotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviuru nezviuru zvevanhu vemapato anopikisa zvakaratidzira muMalawi neZuro zvichiti sachigaro wekomishini inoona nezvesarudzo munyika iyi amai Jane Ansa vasiye basa. Varatidziri ava vari kupomera amai Ansa mhosva yokubatsira mukubasarudzo yakaitwa musi wa21 Chivabvu gore rino. Muguta reLilongwe varatidziri vakapinda nezvechisimba mumahofisi ehurumende vachipunza mifananidzo yomutungamiriri wenyika vaPeter Mutharika. Nyika dzemubatanidzwa weEurope kana kuti European Union dzapamidzira nguva iyo Russia icharamba iri pasi pezvirango pamusoro pemhirizhonga iri kuitika kumabvazuva kweUkraine. Pamusoro pezvo, European Union inoda kuti Russia ishande nayo mukuferefeta kudonedzwa kwakaita ndege yekuMalaysia yakange yakatakura vanhu. Zvirango izvi zvapamidzwa kwemwedzi mitanhatu. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chirongwa cheMandela Washington Fellowship 2019 chauyisa kuAmerica vechidiki vanobva kuAfrica vanopfuura mazana masere. Umwe wevechidiki ava anobva kuZimbabwe vaRobson Chere vaudza Studio 7 kuti kuZimbabwe kwakabva vechidiki makumi mana nevaviri. VaChere vanova munyori wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vanoti vachange vari muAmerica kwemasvondo matanhatu uye ivo vanoda kutarisisa zvedzidzo kuti vaone kana Zimbabwe ingakwanisawo kutevedzera nyika yakabudirira seAmerica. Tabata vachere kuti tinze nokushanya kwavo.
Takauya kuno kuAmerica isu vatungamiri vechidiki vanoita zvakasiyana-siyana vemabhizinesi vecivhiki yeleadership muZimbabwe. Takauya kuno kuzosanganawo nevagari vemuno muAmerica tichidzidzawo mararamiro avanoitawo nemaopportunity nekupanana pfungwa maererano nekuona kuti ivo vanozvigonawo sei zvimwe zvacho uye tingaendawo kumusha tikakwanisa kunge tichizviitawo here zvokuti nyika yedu ienderero mberi senyika yeAmerica inowanika iri pamberi panyaya dzebudiriro zvokudai.
Chirongwa chakakuunzai kunoku ndechipi?
Chirongwa ndeche wechidiki wemuAfrica chinonzi Young African Leadership Mandela Washington chemuna 2019, asi chirongwa chinoitwa makore ese apo vanosarudza vatungamiri vechidiki munyika dzese dzemuAfrica vachiunzawo kunoku kuti vachisangana nevamwe vemuno muAmerica.
Makauya muri vangani?
Kumusha takabva tiri makumi mana nevairi vanova 42. Takauya tiri pamwe chete asi zvaizoenderana nekuti vanga vachaiswa vachanogarawo mastate api.
Muchagara zvakadini?
Tiri muno kwemasvondo anokwana kuita matanhatu asi tiri kwakasiyana-siyana kudaro tiri mumayunivhesiti akasiyana. Tichazosangana mumazuva matatu ekupedzisira muguta reWashington DC. Tose wemuAfrica wechidiki wese vakaunzwa, vatungamiri wechidiki wese vemuAfrica vakaunzwa, tichazosangana muWashington DC kubva musi wa 1 August kusvika musi wa 3 August.
Vachere, chii chamunotarisira kudzidza kana kuti kuwana murwendo rwenyu urwu?
Ini yangu zhinji inonyanya kubata kunyaya dzezvedzidzo. Tichitarisa kubudiza kwakaita America panyaya dzidzo, tichitarisa masubjects akaita zvoumi chaizve na science and technology. Ndizvo zvandichanyanya kunge ndichitarisira chaizvo kuti tione kuti chii chinoita kuti vange vachikwanisa kudaro, zvii zvibatsiro zvavainazvo, uye tinokwanisa here kuti tikaenda kumusha zvinhu zvakadaro tinge tichizozviimplimenta kuita kuti nyika yedu inge ichisumukirawo ichienda mberi kunyange munyaya dzescience and technology idzodzo dzakadai.
Kusvika pari zvino, vachere, matambirwa zvakanaka here? Muri kubatwa zvakanaka here?
Tinotenda zvikuru hurumende yeAmerica nekuti bata rikutitambira nemufaro. Nhasi uno tatotumirwa mashoko kubva kune mutungamiriri weAmerica waDonald Trump, watotipa magwaro ekuti chingamidza zvikuru vachitapa on behalf yemaAmerican citizens vese vachitishuvira kugara zvakanaka, uye ndo hurumende yavo iri kumhanyamhanya kutibatsira kuti tinge tichikwanisa kunge tichibatika zvakanaka mumese matiri kugara kumayunivhesiti. Ndo iri kumhanyamhanya kuti zvese zvinge zvichifamba zvakanaka. Tiuyezve tichazenge tiri kupa tichasvika kuWashington DC tinoemba tichasangana even nekwatiri kumaprovhinsi nevakuru vehurumende vachone tichikurukura zvakawanda zvinoita kuti kudyidzana kweAfrica pamwe neAmerica kunge kuchienderera mberi.
Ava vanga vari munyori wesangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunhare kuKansas City muno muAmerica neStudio 7. Yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Rimwe sangano revanotengesera mumigwagwa razivisa mapurisa nezveurongwa hwaro hwekuda kuratidzira muHarare. Mapazi akasiyana siyana muhurumende nedare reparamende vari kumusangano wezvamamiriro ekunze kuGermany. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.